pamene rangu zvita rinovanakiza kuririva neanoritaura vacho inga kanet pake rangu zvita rinovanakiza kuririva neanoritaura vacho inga kanet pake.
Yeah.